And then there was a day in the nursery. Sangati Chipara, the Kiriko Mesa, same as my Arbura Rama, Villa Gavao Mahudai. In the Asia, she took it back to the Tunuran, but it was my little name, because there was a baby that came and go, another much of the economic rise. She saw all my challenges at Mosangana now, same as my. She went to the Tunuran of the Tunuran, she found it to say, Muskamus Notaria. Sunday with the mayor, the next manual tower. This is with the harassment. We lose to Mazmai, that kind of thing. No one got a system than any harassment around this other road, sexual harassment. Kupungakang was the Mazmai, the other road. No family or put your team. One should be before Jaranania from Toro HIV, Nima contraceptive. So, both in the zone is a very good discussion as because of the nationalism, the nation and as well. One of whom was the Aka Bandari is brain. She didn't need a family, a special favor, but I think that's the way to return to expose of Nima risk at Awanda. But I managed to find it out with the sort of specifically Nijima, some of the most other than our famous minor.
Asi munoona here imi zvose zvamakurukura pamhemberero idzodzi zvichishandura mararamiro enyu kana kuti inyaya muchangoramba muchitaura gore roga roga ramunoungana
sezvandakuona pane zvakuitika kuona kuti zvese iri kutibatsira kuti zvinhu zvekutishungurudza everyday zvive zvinhu zvakutanga kucherechedzwawo nevamwe vanhu vanotichingamirira nevamwe vanhuwo regular setin asinambogira mbofungo kuti kudhozemechallenji yanenditisangana nayo everyday so maybe hazvichinge hazvo mangwana but kana tatitanga kuzvikurukura saizvozvi maybe in the next 5 years hatizivei pamwe pane zvinenge zvaavezere
ivo vamunenge muchipomera mhosva dzekushungurudza nekusaremekedza kodzero dzemadzimai vanga vawanawo here mukana wekunge vachiuyawo pamhemberero dzenyu vachinzwawo zvenyunyuto izvo
onzavatiko havana kuoya